mutauriri wamuzvare kupe vanhu vezvakare mutevedzeri wemutauriri wemdct inotungamirirwa namuzvare kupe vakalipani pugeni vaudza vatori venhau pamusangano waitirwa pamuzinda webato iri pamorgan tsvangirai house kuti chikwata chemdc alliance inotungamirirwa navanelson chamisa chavaendesa kumatare pamwe nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa nekomishoni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission chichida kuti sarudzo dzekutsvaga vachatsira nhengo dzeparamende 13 dzakabviswa muparamende nechikwata chavo dzisaitwe mashoko ava pugeni atsinhirwa nenhengo yekomiti inoona nezvekuburiswa kwemashoko mumdct vatapiwa mashakada
tanzwa magweta edu achitizvo mdc alliance yaendesa kumatare nyaya vachida kuti vamise mabielections kuti asaitwa isusu tinofunga kuti mabielections anofanira kuitwa sezvazvakanyorwa pamutemo mareasons ava handingazivi kuti ndechii avaitira kuti vamise mabielections asi constitution inoti panofanira kuitwa mabielections kana panguva nevhakansi
asi munyoro anoona nezvinoitika muhofisi yemutungamiriri wemdc alliance vajameson timber varamba mashoko aya kunyange hazvo vati mabai elections haafanirwe kuitwa kudzamara nyaya dzavakakwidza kumatare dzapera vatimber vati mdc alliance yakaenda kumatare ichiti chikwata chamuzvare kupe hachina kodzero dzekudzinga nhengo dzakasarudzwa kuva muparamende dzichishandisa zita remdc alliance
hapana chokwadi pane zviri kutaurwa nevaruma chakaitika ndechekuti tine vamonzora vasiri nhengo yebato redu vakaenda kuparamende vachisenza nevanhu vezano kwakurikora maMP edu isusu vapedza kurikora maMP edu vakutaurira iye munhu weparamenda kuti ngaachitaurira president kuti ngachitopakasika kuti paiswe bielection paiswe mumwe munhu pano saka isusu tikaenda kumatare kuti aiwa tiva kuchallenja mabisirwo akaitwa munhu saka munhu uyu kana challenji yake isati yaitwa mumbomira zvebielection takaendawo kudaro toita challenji yedu zvinonzi isusu takanga tiri rong aiwawo todzokera kuvanhu toenda toenda election nawo tovatya
hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamunangagwa vageorge charamba pamwe nasachigaro wezek amai priscilla chigumba kutinzwewo kuti vatambidzwawo here magwaro nemdc alliance kana kuti kwete zvichakadai vapugeni vati vaita musangano nenhengo dzeparamende dzakawanda dzavati dzanga zvidarika 30 uye vati dzimwe nhengo dzeparamende dzapa zvikonzero zvekuti sei dzatadza kuuya kumusangano wanhasi dzichinzi dzati dzichazouya kune imwe misangano ichatevera chinangwa chemusangano uyu change chiri chekuzeya mafambisiro avachaita basa reparamende mudare iri mushure memusangano uyu vapugeni vati komiti yavo yenational standing committee yaitawo musangano umo mavanoti vabvumirana zuva richaitwa congress yechimbi chimbi yekutsvaga achatsiva mushakabvu vamorgan tsvangirai zvichitevera mutongo wedare resupreme court uyo wakati vachamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuti vave mutungamiri wemdc dare iri rakatiwo haricherechedze congress yakaitwawo namuzvare kupe nokudaro panofanirwa kuitwa congress iri pamutemo uye panguva iyi muzvare kupe ndivo vanofanobata chigaro chemutungamiriri webato kudzamara congress yaitwa sezvo varivo vakasarudzwa semutungamiriri wavatsvangirai pacongress yakaitwa muna 2014 izvinotevera kumbopfuudzirwa mberi kwecongress iyi kwakanga kwaitwa nebato remdct nekuda kwechirwere checovid-19 mashoko avapugeni atsinhirwa zvakare navamashakada
taurirana isu kuti extraordinary congress yedu ichatanga musi wa 4 september ndozuva rinosvika madelegates musi wa 5 kwoitwa the business of the extraordinary congress musi wa 6 september vanhu vodzokera kudzimba dzavo
dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mdct inogona kusara yatsemuka nepakati zvichitevera kusawirirana kuri mubato iri kuturwa kwakaitwa mutongo uyu nedare kwakakonzera kuti vamwe vakaita savadouglas monzora vaelias mudzuri vamorgan komichi pamwe namuzvare kupe vati vachatevedzera mutongo uyu asi vamwe vari kuti havasi kuzotevedzera zvakaturwa nedare sezvo vachiti vachamisa vakasarudzwa kare semutungamiriri webato pakongresi yakaitirwa kugweru gore rapera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.